Vakapedza zvidzidzo zvavo kuchikoro ichi vanobva kuZimbabwe nezuro ndiva Abel Chemura, Vateri Mutswanga naMuzvare Tinashe Mutsonziwa. Vatatu ava vanoti vakadzidza zvakawanda zvakanangana neutungamiri hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvakawanda-wanda. Vamutswanga avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishandisa mafirimu avanogadzira vanoti vavhura maziso pane zvakawanda.
Kodzero dzevanhu kuno kuAmerica ndinoona kuti vanhu vekuno vane yatinotiwo freedom of expression. Vanokwanisa kutaura zvavanga vafunga panguva iyoyo, havasina kutya kana kuvhunduka. Asi zvazvo mune atingatiwo machallenges kunyanya panhu vechitema yatinotiwo Black Lives Matter. Unoona vanenge vachizvimamo machallenges avanenge vachisanganidzana nawo. Asi ndinoona kuti vanotizamei kuti vange vachiita kuti vanhu vange vane kodzero dzekutaura kana zvavanenge vachifungawo kana zvavanenge vachionawo munyika mavo.
Vanotizve Zimbabwe inofanirwa kusimbisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ndakatarisa kumusha ndinoyemurawo sisi wangu anoitwa Justina Mukoko, ndinovayemura zvikuru. Mudzimai akashinga zvikuru. Kwozotiwo mumwe wedu watisiri kuona pari zvino itaidza mara anondiinspirawo. Hatizive kuti ari papi pari zvino izvi, asi ndiyo wandikati vanotiinspirawo.
Vachemura avo vanova mudzidzisi kuChinoyi University of Technology vanoti vadzidzawo zvakawanda.
Ndingataura nezvinhu tu zvandakadzidza zvandinoti zvakakosha. Chekutanga design thinking, which is nzira inoshandiswa kubatsira kutsvaga minduro kumibvunzo dzakawanda dzatiri kunetsana nadzo kunyika dzedu. So design thinking inobatsira kutsvaga kutoita sei kana tichinge tiine dambudziko, tinorisolva sei, process yacho yese inogona kuitwa nedesign thinking. Ndo chinhu chandikati ndo chandakanyanya kufarira or chandakanyanya kubata pachirongwa chino. Chechipiri chandakabata ndechekuti matambudziko akawanda atinawo anosanganisira matambudziko anosanganika nawo nevarimi isusu sevanhu vekuZimbabwe, isusu sevanhu vari kusangana nematambudziko aya tisi tinofanira kuuya nemasolution.
Mumwe wechitatu Muzvare Tinashe Mutsonziwa vanorwirawo kodzero dzevanhukadzi uye vanoshanda neAfrican Union. Vachitaura pakupedza zvidzidzo zvavo nezuro, Muzvare Mutsonziwa vakati vechidiki vanofanirwa kurwira kodzero dzavo sezvo vari ivo musimboti webudiriro neremangwana. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuWilliam and Mary University kuVirginia, ndini Ntungamilinkomo.